Ngabe lichone njani lamhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uSithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olwen live talk Women's Round Table.
And I'm Praxedes Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues, projects are done by women during this COVID-19. As we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other and their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries. PJ.
And there are about 4,699 deaths so far ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
Yes.
As it is, yeah.
You can go ahead.
Yeah, as it is, government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realize that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families, and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities, on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021. Luhlelo lethu phela lwansuku lamaviki wonke olwe Live Talk Women's Round Table. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela siyanzelela ukuthi ubhubhane le COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu. Ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinisi yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19. Njengoba phela kulabo lockdown lokunye okuningi-ningi okwenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhe lwaqhamukayo. Kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa, i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhe lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhululeli eliyinkulungwane eyodwa, i-128,300 abasilayo. Sikuthi bonke labani sibaqambe kuqala bagula, hayi kuthi-ke kwabhubha abayi-4,600. Siyabona njalo ukuthi laba abanye sebahlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi ezintathu, lengxenye yesigidi 3.5 million. Ngoba uhulumente ukuthi bengahlaba bebe baningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi so kula kwizolo likabula bangamathumi amahlala abahlaselwe yilo umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla, kodwa sizakhangela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane ukuthinta abasifazane ngalesi sikhathi lizezwa ngokuqhubeka ukuthi yikuphi nakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, baphikwini okubakhathaza empilweni zabo, balaziphi inhlelo njalo bamelana njani le-COVID-19 le yona esihlasele kangaka. PJ,
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Round Table. Nhasi unowu muchirongwa muneini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyauye. Tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva pane vekuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vevanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvizvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million vakavhakisinetwa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jab, vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvine izvi kukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi waderawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kukisimusi negoredzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi izvi kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata-bata sei vatendi vanoenda kumachechi echikristu. VeZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabata-bata sei neCOVID-19. ndozvimwe zvinhu zvatichange tichingokurukura nazvo uye tichadaidza madzimai vachange vachitasanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Esitandeke.
Yebo ke PJ, siyabonga ke. Lapho ke si will notice that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it poses a challenge. But again, the ZEC says it has a new program beginning next month up to the 21st. Where they will be in communities, they actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shiriyetenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youth to register to vote during this ongoing exercise. Because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now. Although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's see what she has to say.
So we are engaging ama organizations, ama ning, akulala wakanyindane ngendaba za mayu, akanyindane ngendaba za mzungu vota, akanyindane ngendaba za umama, and akanyindane ngendaba za community. Mubi vota registration day, iki afeta wongu mundu wa chete, neki wongu mundu wa. So nama organizations dao na zitebeza na wongu, kuti na wongu hapa vapa, lumta, vapa yi presha hapa, participa yi presha. Aba kwa nisa yu, vata
Kuvota kumeta ha. Kendo na kuchelo kuti, ikulu kuti yele kesho
vota. Nia vota nini? Ini kono kuti even izi ama registration centers zao. Abantu abakwazi ukuthi akuna voter education ekhona. Ukuthi ungafuna ukuregister ngiyavota. Kumele uhambe endaweni nje, kumele uhambe uthole lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information. And then nako okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo ungazikhangela ukhetho lonyona osulileyo ukuthi kunokukhona nokuthize abantu babesethi ondaba babesethi sathi vele ngiyavota kuyangisiza ngani ukuvota. So nathi into esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambayi ngesikolo, wafika nakade ufuna ukufisa adofisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bobabhizi basemalayini namazuko ukuthi uzalayina khathesi ngabofuna itshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Yes, the PJ we heard from Ellen Shiriyetenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges facing not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, Zach says there is this voter registration blitz that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the communities so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
Apo tange tinkunzwa mai Ellen Shiriyetenga vanova ivo director vekubato reMDC Alliance vanoona nezvekuvhota vange vachitaura apo nerurimi rwendevele vachitaura nhunta tunzva nhamo dzavari kutyisa nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi kuti vange vachiregister kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovhota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna2023. Vari kuti ivo vezek veZimbabwe Elections Commission vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023. Asi vari kusangana nematambudziko akawanda wanda zvikuru sei kuvanhukadzi, ekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinoregister kuti vange vachivhota, uye zvinovawandira mabasa epamba, mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonoregister. Saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese, zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevevasiri vebato iroro, kuti vange vachinoregister kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023, vasazosangana nenhuna dzekuti havanonzi havana kuregista kunge vachivhota. Saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yeZimbabwe. Ndanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikano wedu anga achizotaura neichochi chirongwa chekuvhota, asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa. Asi iko zvino izvi ndina mai Maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezvematambudziko avasangana nawo muupenyu. Ivo mai Maidei vachatitaurira kuti zvavari chaizvo chaizvo, uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire mega tokutambirai pachirongwa mai Maidei Ndlovu.
Kwazi wai ndinotenda saizvino kundiitambira pachirongwa chakanaka kudai chinoita kutiwo zvinenge zvakateremerawo mukati momwoyo yedu zvinotinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndoitwa mudzinzi mai Maidei Ndlovu, ndine mhuri yangu. Asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai, ndakuti mudzimai, asi handina kutanga ndiri mudzimai, ndakatanga ndiri musikana nai. Asi kuti mukurarama kwangu ndiri munhu anofarira kunge achidanana nemadzimai, inonzi iyoyo pachirungu iyo biosexual. Asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu, mutemo yenyika yedu, purazi nemumhoyo, makuriro, mararamiro, zvinhu zvanga zvakandiomera. Saka ndiri munhu anga achingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei. Asi mukudaro imomo ndakadananawo nevarume, sezvinonzi mutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume. Ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana, varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana. Asi mukudaro ikoko aiva maine matambudziko ekungoshungurudzwa nokushungurudzwa svika zvakupera. Zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira, ndoona zviri kuramba, ndoedza futi vakaita vatatu vadaro. Ndovandaura kuti upenyu hwacho kutondiremera. Nyika yedu ino yeZimbabwe havabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti nini ndinofarira zvakati. Mutemo uripo kuti haubvumirwe. So ndakazonge ndichingoendawo kumapuresha gutso wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu, ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhunha dzako. Aiwa, ndikasanganawo nevanonge vane nhunha dzakafanana nedzangu. Asi chisharo mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo havasinyatsomira zvakanaka, ndokubva vaita sei vanti vaziziya. Ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kaonu kangu kaya kuti vanenge vachingonyumwa, vanenge vachingoona kuti munhu maitiro ake. Ndokubva ndazodanana futi nemumwe murume akazowechifo handi akabva azondipa chirwere icho chakai chemazuva anachonzi HIV. Saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iyo mafambiro acho unongochungowewe hausi munhu akasununguka, nekuti mukodzero dzako chaichizvo munyika yekwedu utaure zvauri. Usununguko hatina, ende wadaro nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva, vanhu vanenge vakutarisira pasi. Ende zvinhu izvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera, vakaremerwa neni. Handina kutambirika zvakanaka mumhuri, asi kungoti zvino ndaingoti ndoita sei. Saka ndodambudziko ratinaro kuti ufaro pamwe dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokadadai pamwe ndakasingasangani nematambudziko aya. So ndio matambudziko ariko ekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo kutiwo mudzimai unotsvagawo mudzimai wako. Saka ndizvo zvinhu zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana. Imwe mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo, izvozvi ndito nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwai. Saka ndo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka, tidanane nevanhu vatinodananawo navo.
Pamakabuda muchitaura kuti izvoi kuti ndinge ndiri mukuroorwa ndichigara nemunhurume, vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri vakazvitambira sei?
Kumadzisangano edzi vanomirira madzimai tuku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unekodzero ikurarama zvaunoda kunzwa zvaunonzwa mumiri mako kuti ini ndinoda zvakadai asi kana kukumuru kuku ndiko kwakatooma ndiko kwakazoita futi kuti imagine vakunge vari kunyemwa kuti unonuya kamafambiro ake wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai
asi vakakutsigirai here kuvana vanozviziva here kuti ndomamiriro akaita zvinhu mumhuri menyu
vana vaka ndakatomira kuti ndivaudze kuti inini ndaane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndomamiriro andakaita panyaya yangu ini ndoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri vedu zvakangorema zvinorema kukauti yekwedu nenyika yekwedu zvinonyesa kuti ungabude zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyo yeart vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai muno endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zvirizvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu vamiri yekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza kuti nyikini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kwaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Sandekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women. And it didn't augur well with the government of Zimbabwe, since they don't recognize gay people. And also her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage, she actually contracted HIV. So she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that her life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now is she going out, is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship, even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Ngokuthi uphila singathi lobulili obubili abanye bathi butabani wayithandana ke nabesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga umendo wakhe njalo kathesi ulalabo ke abangibo ke sabo ukuthi abayikuzwisisi lokho ukuthi kathi ngumuntu mhlobo bani oyaba labantu oyahlala lowesifazane athi ulemizwa angathandana lowesifazane ngapha ehlezi lowesilisa kodwa siyakubona phela kwenzakala kwezinye izigaba zelizwe lakwezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa kodwa-ke ele Zimbabwe hhayi ukanya alika kulungeli lokho PJ ngakho yikho ke mhlawumbe elobunzima obongaka hayi ke singaqhubeka la ye ngisadinga omnye umhlonitsha olandelayo nxa lokho ekhona icime
yeah my day kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura saka ini muri kuita basa rei iko zvinei kuti muwane kuzviriritira
yezvino ndinoshanda
munoona saka iko zvinoizvo upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makahwanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndozvamuri
ya ndizvo zvandiri hautombotau uri hautofari hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo hauchaendi wakungozvigarirawo pamba ipapo wakaenda kumabasa ukadzokawo hauna kusununguka even mucommunity chaimo hausununguki
kuti kana dai iko zvine izvi zvakuine COVID-19 kudai muri kurarama sei upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa necovid-19
zvakatooma necovid iyoyo notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji saka wanotofamba futi utobva kwaiwo kwaunogara kundotona utorera samwe mapiritsi acho ende ikoko unenge usitori nequ yemishonga kuti uwane mishonga yacho pamunoenda wozonzi dzokai mangwana unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa yainenge yakwana saka zvakatoma ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire
saka makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zvecovid-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni
aya takabayiwa majekiseni but urongo hwokunzi zvakanyanya munyika kwedu yezimbabwe hakuna kunzi unowana chechecovid chaungapiwi chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii zvinhu zvakatongooma kwakatongooma saka ndozvokutongozviti unongozviraramirawo wongo unobayiwa majekiseni acho iwayo takabayiwa
makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni mungakurudzira vamwe here
ndinokurudzira vanhu zvakanyanya kunyanya fanga ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho vanhu vese vasingatingati zvedi sirisi chirwere chedu ichocho munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo asi zvinogona kuuya zvisina simba rakanyanya asi kudzivirira kwakakosha munhu wese anokodzere kuti anofanira kunge achibayiwa zvinobatsira zvakanyanya
apo pavanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here kana kuti unongosvikawo kana wangova mumutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni
vanobvunza kuti une maallergies here otaura ivo ndo vanenge vachiziva saka na vakutobayiwa asi handione kuti pane zvinganyanye kunetsa ipapo ukataura zvaunenge uri then wokubaya but inji rekungori chete rokudzivirira saka harine zvizhinji zvakawandisa asi kana uri maallergies akawandisa unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maallergies akati 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 handiwirirai nejekiseni rakati 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 so ivo vagonge vachiziva havakumanikidze asi iwo unokuda kuti upenyu hunofanira kunge huchita se uchizvimiririrawo so unofanira kubudawo pachena kuti nino zvakati zvakati handiwirane nazvo so that ivo vaito vasi vakajekerwa nechinhu chavanenge vachiita kwaori
saka vamwe vanoti panoita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa imimi makasanganawo here nedambudziko rakadaro
ini ndakangoita like zvakangofanira kutiwo kana mwana abayiwa zvezvika anenge achitochemawo neside racho kuti kana iwo mukuru ukabayiwa chaivo warwara wabayiwa unotorwadziwa ini ndakangonzwa epain yekuti apa babayiwa Then the next day, the gangons go, asi from there, and then I was on a dambuzi.
Saka munokurudzira vanhu vese kuti dai vange vanobaiwa because pane vamwe vari kutotyira kure kuti hanzi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro.
Izvi handina kuzvinzwa asi ndikuona inini handina kufa. Ende vemumba vemumhuri womamba vemumbowo nini mai vangu vakurawo nini vangu vakurawo vane mashugawo vakatonobayiwawo asi hapana dambudziko.
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari abusive relationships waya mama muchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachisungirira kana kuti vabude munhu ngirini mutsekwende dzavari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti vazviriritire. Saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziroi yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino.
Ini ndinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya kutanishokuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawelfares evanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipihwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana kana chinhu havana. Ukasatozivikana nehama yako kuti uzviitiri its like sanga ipapo pandanga ndiri mabusive relationships iwawa hapana akandibvisira mari asinongochingoshingirira uchiti pamwe ndikati zvinoti oona maiwe zvanetsa wosvaga woita futi zvimwe zvino zvingodaro wonotozobvera ndigare wogara futi nevabereki vacho mutoro wacho unenge uchingova uri pamba pevabereki ndopatinenge tiri. Mazvona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoenda kumabasa uchidzokawo saka ndezvekuti kana vachinge vane maberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti pava vanobatsira vanhu zvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid vati vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mangovharirwa dhoo mumba imomo mavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chii hakuna hapana pokufamba saka zvinhu zvakatongooma zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge angoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidye anenge achiraramisa sei anotofiramo
vakawanda vakadaro. Rambai makabata muri ipapo parunhare maizovo Sandekile, my day was just explaining the plight her plight under living under COVID-19 conditions. I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive besides her condition and her other family members' conditions. She was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication, and it doesn't even have any contra effects because of her taking the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omunye umshonitsha wethu ke unkosazana ke my day Ndlovu yena ke othi uphila lobutabane ke westshela ke lapho ngohlupho abhekana lalo kukanti kunjalo nje uvele uphila lo negcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS ubesitshela ke zonke ingxaki abhekane lazo Yes, lokho sikhangele lokho ke ingxaki esibhekane labesifazana siyananzelela kathesa ukuthi kunengi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye lohlupho lokutholakala kwamanzi. Njalo lapha ecingweni silo Councillor Sinikiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane nempila kahle ke singathi chairperson we health committee ku council yakobulawayo ukuthi asichazele ukuthi uqhubeka kanjani ngomkhuhlane we COVID-19 laba kwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo council.
Ngiyabonga sinjani balaleli.
Yebo ke ungasitshela ukuthi kathesi kahle kahle uyi committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we COVID-19 ngegcikwane le COVID-19 kuyini elikubonayo, kuyini council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council ku-Health Department silokhe siqhubeka sinanzelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikubeke sobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu ayisikho ukuthi i-force matter, i-voluntary, indlela wena oyakufuna usizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab alilingani nabantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo kokuqala ibinani lakhona
siyabonga ke umbiko oqatheke kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumile kulaba bengezwayo limi lesiNdebele?
So we are encouraging the residents from Bulawayo to go and have their jab for COVID-19. So going, moving around like shops, these police stations, things like that, those areas. Because we have noticed, we have realized that most of the clinics, they are distant from other areas in the community.
Yeah, it's thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. What's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
Okay, as Bulawayo City Council, I'm sorry, I'll speak on behalf. It's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Nyamayendlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa, so which is making it difficult for Bulawayo City Council to pump water from Nyamayendlovu. So that is the only problem which we are facing. Yes, Bulawayo, we still have enough water to feed Bulawayo residents, but the problem is because of Zesa, there was effect of the other cables away Zesa. So that is the challenge which we are having. So we have introduced a 74-hour shedding in each and every setback with different, maybe I can say, timetables.
Mm-hmm. But
we promise as a city that if ever everything is being asked with this, we are going to have water as required as a resident. But also we have our boreholes, we have our water points, we have and also the water bowser. What we have seen over to as a city during this COVID-19, we need to have still water for the community. So we'll try by all means as a city to supply each and every resident with in water. Especially those areas which don't have borehole water and water points, we'll definitely supply with the water bowser. And also if we have some gatherings like funerals, birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you're being supplied with sea water, the water bowser from the city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right, thank you very much. Do stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you.
Apo standegile angari kutaura na councillor Sinikiwe Mutanda we Bulawayo City Council anova vanova ivo vari mu committee inoona nezveutano health committee mu Bulawayo City Council vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni kuzvidzivirira coronavirus. Vakatizvo izvozvi vanotiwo nezvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru, vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende we bazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu ma16 years old zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni waya. Zvakaonekwa nesangano rezveutano pasi rose the World Health Organization kuti vana vanokwanisawo kunge vachibayiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubayiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19 kwakatanga kubayiwa vanhu vakuru vakura vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40 kuma20 kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi yedze kudzivirira chirwere checovid 19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma 16 years ikuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta rebulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva aperayo nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages, magetsi anga achienda. Saka kupomba mvura kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakunetsa, asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva. Asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipa cherera vanhu maboholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji, uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo, vachigeza maoko zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi checovid 19. Vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vativo kana muchinge maita magungano kana gungano ringava remuchato, ringava rebirthday, ringava rekufirwa parufu, munawo mukana wokuti munge muchizivisa council yeguta rebulawayo kuti kunochaita nhamo, saka tichaita gungano, saka tingawane here mvura, vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro.
Yebo ke PJ, ucingo lwakhe lungani luyamhlupha, sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awukucina singayi kumhlonishwa wethu unkosazana Maite. Angithi ukhona ecingweni?
Ye, chingoripo yeni.
Ye, akuraithi, wothi siyiqedise lo councillor Mthandi. Yebo ke sesibuya njalo kuwe councillor. Ensukwini sake sakhuluma layo kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi se-COVID 19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle, lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhe luqhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela?
Okay, ngiyabona. Iqiniso elikhona yikuthi when we talk of GBV ukuhlukumezeka maybe ngathi babesifazane ezindlini kumkuhlalisana kwabantu ezindlini ngabo ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngingathiviki yonake from Monday to Lamthandi to withdraw amakhesi ali kuba kuhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa besikumeza umuntu osazana umuntu akuthandileyo, akusathi ngofa abantu abathandileyo philile white wedding bafana amarin. And if you listen to i-interviews bamayo izinto ezingakwaniseka ukuthi zisolveke, and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedephenda ngobaba. So isimo sakhona asikho mnandi kangako, kube sokusika kathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanekise ukuthi bazimele. Last week siye saba nekhesi elabo babazini abachayiweyo ngomama ezindlini, but ayisikho phela ukuthi omama vele babanekise ukuthi balise hlonipho yona liyanekazikhona. But ukukhuluma iqiniso yikuthi if we silokhu sikukhangela omama abahlukumezeka omama nakhathesi sesikhangela ngendaba zona lezi zamanzi, ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi lawakho ngikhuluma nje lapho engikhona amanzi kakula amagesi kakula. Umuntu osegijima kathesi ngomama uyachaya omama bayarethwa egangeni lapho abadinga inkune nje kuba nama-early marriages. Ungakhangela nje phakathi kwesigaba abantwana sebezithwele izisesezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma-lockdown baningi kakhulu. So ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane kokhe zisiya phambili, and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa
Yebo ke ungabachiyela liphi abesifazane umsozo owodwa nje.
Okay, maybe engingakutsho especially umuntu owesifazane ukuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu. Kumele sibe ngabomama abasukumela phezulu. Kumele umuntu abe umama okwanisa ukuthi azisebenzele. Akwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla. We don't have to depend nabantu abakubobaba abacabanga ngobobaba. And it's matter of ukuthi if we are being abused, we need to go and make a report. And then we need to stop this thing. And if we go and report, we go and gain aid with throw our money for the Japanese camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and stand women. We need to make our voices be heard. And the women are the ones that have to do. We have to do the parliament. We have to do the women. So as women, we need to rise and we need to work. We need to do our businesses. We need to do our businesses so that we take care of our families and we don't depend on women.
Yebo ke siyabonga ke lapho sibonge uCounselor Snikwe Mutanda weNtumbane yena ungumgcini sihlalo wecommittee ebona ngesiphathelane ukuba kahle uCounselor Hiyako Bulawayo.
Pa maminitsi mashomanana iwaya asara chiregai ndidaidze mai mai dei Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini. Shoko ramungavasiyira mai Ndlovu.
Shoko randingasiyire madzimai vamova vanenge vachisanganawo nekaita ikoko hazvidi kuti urambe wakagara pamba. Buda uende kumapressure groups. Unoendawo kumadzimai kunotaurwawo unodzidziswa nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro wakagara mumba ndo paunofunga dzakanyanya kuipisa ipapo. So naizvozvo kukwanisa kuti ubude uende kumagroups emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu, kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nokuchengeta vana. Nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura, nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana, inobata vana nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta. Vanenge wakuti kurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe waakupedzera shungu kuvana kuvuchi vana vanenge vasina chite chavakatadza. Zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo kuti zvona zvakandiita kuti ini ndidoo vana vangu ndigone kutarisawo vana vangu ndivape upenyu hwakanaka udzo ndiri mumabhisinesi relationship asi ndakakwanisa kuti ndiwanisa kunge ndichidzidzisawo nzaiwa unodoo vana zvinodai vana vane kodzero dzavo vanodai. So its like madzimai tisarambe takangogarawo tsvagoe kwokunotaurira ikoko kumagroup ikoko kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chaiko kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati nokuti ukangotaurawo chero mumwe munhu haanga kunzwisise haambozviita. But kune masangano iwayo atiri kukurudzira kuti nyika yedu yezimbabwe yakurudzirawo misangano yemadzimai iyoyo vakurudzirwa vapiwawo kana maresources ekutiwo kana mamwe madzimai achinga aita dambudziko aendawo kwavari hongu vanenge vane chido chokubatsira. But pane pavanogumira vazokwanisa kuenda mberi nokuda kwokuti vanenge vasina checho vasina kana homwe vasina mari. Saka hurumende yekweduo ngaipewo mari magrupu emadzimai madzimai agone kuzvimirira fanika vai vanenge vasina chokuita.
Sure, would like to say thank you to our guest Councillor Snikiwe Mutanda of the Health Committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiretenga, the Election Officer Deputy at the MTC Alliance.
Tinotenda zvikuru. Ini ndini Praxedes Jeremiah.
Nami usithandekile Mhlanga sithi sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.